Nyaya yeuri muZimbabwe iri kushunguruza munhu wese. Tinoti kuti yatekeshera zvekuita fanika yatova culture, maitiro evanhu chaiwo. Nekuti pese paunoenda ungave wekunotora bhodhi mumochari, mochari attendant anenge achitokumbirawo kamari kefufuro. Mapurisa parodhi zuva nezuva inongova nyaya yemari. Ungainde even kumaminers, mapurisa anenge achingovatorera mari. Tozoenda kuvakuru vacho, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vava havana kuchena zvamuchose. So tiri kutoona sekuti nhare huori iri kutoramba ichiindirira mberi.
Tinoona kuti hurumende inoti iyo yakawanikwa ichitanga masangano akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, uyezve ikaita zvakare National Anti-Corruption Strategy, Whistleblower Protection Act nezvimwewo. Hazvisi kubatsira here izvi?
Chokwadi ndechekuti izvi hazvisi kubatsira. Tinoona sekutoti dambudziko recorruption riri kutoramba richitoindirira mberi. Vari kuita uori hwacho zvava kutonyanya kutotishamisa ndezvekuti totonzwawo kutoti kune majajisi chaiwo anenge achifanira kunge achitorwisa nyaya iyoyi. Toti ikoveko Anti-Corruption Commission kwakare ikoko totonzwa zvezvizhinji, kune vamwe vavo vari kuita nyaya yeuori. Ndikuona sekuti kuvapo kwavo hakusi kunyanya kubatsira. Asi denho zvinonga zvichibatsira tichiona nyaya iwori ichidzikira, asi hatisi kuzviona pagiraundi. Isusu tisu vanhu vacho vari muZimbabwe, we are on the ground. So ndosaka titi zvatiri kuona zviri kutotityisa. Tingoona sekuti kutovapo kwavo pane dzimwe dzenguva inyaya yekungovhara vanhu maziso kuti tiri kurwisa uori, asi pasina zviri kubuda.
Pane zvingaitwa here tichitarisa zviri kuitwawo kune dzimwe nyika kuti tione uori huchipera, uyezve mungati Zimbabwe ichienzaniswa nedzimwe nyika iri paranking ipi?
Uori hwemuZimbabwe takatarisa Corruption Perception Index zvinotonyadzisa, nekuti Zimbabwe is among the worst countries in the world panyaya yeuori. Chandiri kuona chiri kunyanya kukonzeresa uori ndechekuti ivo vacho vanorwisa uori, they are not exemplar. Ndo dambudziko riripo.